nhengo idzi dzafunga zvokuenda kuZANU PF mushure nekunge vatengwa nezanu PF. Zviri kunzi ZANU PF yakaofa mari inosvika kuma50,000 kune vamwe vacho. Kune vamwe vacho yakavatengera dzimba, ikavatengera vamwe, ikavavakira mabhawa. Saka vanhu ava vanhu vafamba vaenda kuZANU nepamusoro pekuti wane zvavapromiswa ikoko. Chinongotishandisawo ndechekuti vari kujoina pati yaparadza upenyu hwevana veZimbabwe for the past years since independence. Vari kujoina zvakare bato rakauraya vanatongerai ndira Bheta Chokururama, Godfrey Kahuzani, Shepherd Jani naMai Chiroto. Asi izvi vazviitira nokuti pane chavapromiswa.
Asi mune humbo here vamonzura wekuti vakaenda kuZANU PF vakapuhwa chiokomo?
Hongu tinahwo, nokuti vamwe vacho vakatotitaurira pachavo vachitiwa nezvavakapiwa, vamwe vachitiwa nezvavakapromiswa. So mutauriri wedu angari mutauriri wedu MDC waWitness Dube nhasi vaisa twiti yekuti vakajoina ZANU PF 3 years ago. Zvichireva kuti pataka vaapoinda kuti vaite mutauriri vedu vanga vatova nhengo yeZANU PF. Ine mabhindauko anoitwa neZANU PF kuti vadistroye kana kuti vaparadze bato reMDC. Zvaapachena iko zvino kuti ZANU PF yaita iyo muvengi veMDC. Yakatirambidza, yakagadzira nyaya yedelimitation, ikatyidzira majaji kuti asatonge zvakanaka nyaya yedelimitation. Iko zvino tine 87 vanhu vedu vakarambidzwa kuregista neZEC iyo inokondorwa neZANU PF. Saka zviri pachena kuti ZANU PF iripo pakuda kudistroya MDC, pakuda kuparadza bato reMDC.
Asi pane vakaenda kuZANU PF apa, pane vamungwangwa chikukwidza here senhengo dzedare reparamende dzenyu kana kuti pange pasina?
Hongu, pane vakanga varipo vanga vachikwidza senhengo dzeparamende, vamwe vazhinji vacho vakanga vari paproportional representation. Vaenda ivavo. Witness Dube akanga ari nhengo yedu yatanga tatiikwikwidze pane constituency yekuBulawayo. Akanonoka kusvika kunomination court, akasvika nomination court yavharwa. Zvinova zvakatishamisa kuti munhu waspokesman angadaro sei. Izvo akanga ane chinangwa chekuti MDC itadze kufirudha.
Asi kavamwe vari kuti nemiwo vamonzora mambenge muchiita webhande nebhurukwa neZANU PF mumatare omu.
Kungosvibisana kunenge kuchindoitika uko baba, nechikonzero chekuti mukanyatsozvitarisisa isusu takaendesa nyaya yedelimitation kucourt, tichisungisa ZANU PF yacho, tichisungisa President Mnangagwa neZEC, izvozvo hazviitwe nemunhu ane bhande nebhurukwa neZANU PF.